manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera gunyana 18 2021 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Reichoto, ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Akadii muri Zimbabwe yakateerera. Tiripo pano paNew York tachifambira nyaya dzacho. Nyaya tafambira pano inyaya yekodzero dzedu dzekuvota. Sevana vaZimbabwe vari mumarimuka, vari muno mudiaspora, tagara makore akawanda, tichikumbira kuti tipudawo kodzero yedu yekuvota sekunyorwa pazvakaitwa mubumbiro remutemo.
MDC Alliance inobatana nezvizvarwa zveZimbabwe mukuratidzira kuri kuitwa kumuzinda weUnited Nations muNew York. ZANU-PF inounganawo kumuzinda weUnited Nations ichitenda basa riri kuitwa muZimbabwe nehurumende yeZANU-PF. Meya weHarare vaJacob Mafume vanoti kumiswa basa kwavakaitwa svondo rino nehurumende hakusi pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC Alliance inoti yabatana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica mukuratidzira kuri kuitika kumuzinda weUnited Nations muNew York. Sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America Province vatawanda dzokora. Vanoti vanoda kuzivisa nyika dziri muUnited Nations kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuZimbabwe panyaya dzekodzero dzekuvhota dzevari kunze kwenyika. Tabata vadzokora kuti tinzwe zvizhinji.
Akadii muri Zimbabwe yakateerera. Tiripo pano paNew York tachifambira nyaya dzacho. Nyaya tafambira pano inyaya yekodzero dzedu dzekuvhota sevana vaZimbabwe vari mumarimuka, vari muno mudiaspora. Tagara makore akawanda tichikumbira kuti tipudawo kodzero yedu yekuvhota sekunyorwa pazvakaitwa mubumbiro remutemo sekuwirirana patakaita mugore sevana veZimbabwe tese tikavhota votera mbiro nyowani tikati tiri kuda kuti vanhu vekudiaspora vari kunze kwenyika vanga vachibvumirwa kuvhota. Nanhasi mutemo uyu hausati waitwa. Chinotishungurudza ndechekuti vamwe vanhu veZANU vari muno kana kuti vanoshandira hurumende vanokwanisa kuvhota vari kwavanenge vari ikoko. Izvozvo zvimwe chete izvozvo zvinoregera nei kuti zvimboendeswa mberi zvikwanise kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvivhote zviri kwazviri ikoko. Ndonyaya yatiri kufambira pano yatiri kuda kuti veUnited Nations, nekuti tinenge tiine mapepa atichapawo veUnited Nations nevedzimwe nyika kuti vazvione kuti ndo kudzvanyirirwa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe.
Iko kuratidzira kwamuri kuita uku vadzokora munokusvitsa sei kuhurumende yavaEmerson Mnangagwa?
Takatokusvitsa kare. Munozviziva kuti isu seMDC Alliance tine pepa redu nekune gwaro hwedu hwatakanyora hwakanyorwa nenyanzvi dzedu dzirimo dzekuelections department hwakaiswa kuhurumende muparamend tichitsanangura kuti izvi ndo zvatinokwanisa kuita sevana veZimbabwe kuti munge muchiitwa sarudzo dzisina mhirizhonga. Munoziva vachoto kuti ndozvanga zvichiitika makore esaya kuti kwaitika sarudzo muZimbabwe. Asi mushure mezvo munototeera mhirizhonga, munototeera kunetsana, pamwe topedzisira tave kumatare edzimhosva. Izvozvo hazvikwanisike kuitika kwemakore nemakore kuramba zvakadaro. Zvinoreva kuti pane chimwe chinhu, pane mhosvo dziripo pamutemo wedu dzinofanira kugadziriswa. Saka isu tiri kuti zvinhuizvozvo ngazvigadziriswe.
Urongwa hwenyu hwamuri kuita kuNew York uhu muri kubatanawo here nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe kunze kweMDC Alliance?
Vanhu varipo vari kuuya nevatakaronga navo nevatakakoka, vanhu varibva kwese kwakasiyana siyana. Takati isu hatisi kuda kuita izvi seMDC Alliance, sebato muri kuziva kuti tiri kutaura kuti vana veZimbabwe ngavabatane. Citizens must converge for change. Tiri kuti ngatibatanei sevana veZimbabwe, ngatisiyei kuti uyo ane chitsvuku, uyo ane chitema, uyo ane chii. Tese tiri kuda kodzero dzedu dzekuvhota.
Nyunyuto yamuri kutaura imimi yamati izvo muchasvitsa kuUnited Nations, mukuronga kichisvitsa sarini?
Tinoisvitsa iro svondo rino ratiri irori kungoti isu takati kurumidzei kuti titange, nekuti United Nations vazhinji vari kutanga kusvika muvhuro. Chipiri,
avo vanga vari sadzigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America Province vatawanda dzvokora vachitaura vari parunhare vari muNew York. Tabatawo sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America Province vaRegis Charumbira kuti tinzwewo nezveurongwa hwavo muNew York.
Isu takaita chirangano veZANU-PF yekuno kuCanada nekuUSA kunoti America kuti pakauya pakapinda new administration yedu, New Republic yekuZimbabwe, inoridzwana Comrade E.G. Mnangagwa. Takaita chitenderano chokuti kureruga roga muna September vhiki iyoyo inoi tinenge tiri muNew York tichitambira mukuru wedu wenyika, tichimira also in solidarity with basa ravari kuita kuZimbabwe, also neutongi kwavari kuita kuZimbabwe. Tinenge tichisangana futi neshamwari dzedu dzinovhizana neZimbabwe, dzinobva kunana South America, dzinobva also kunana Eastern Europe, dzinobva also kuAfrica and the other also parts of the world. Saka tinenge tichisangana tichibva zvazvo tichozotanga zvedu kufamba tichiona maafroamerican vanova kuti hama dzedu dzeZimbabwe kubva paupa old administration kunana Harlem raimbovhisi kwa nomukuru wenyika Comrade Robert Mugabe, tichivavimbisa kuti Zimbabwe unever be a colony again, haisi yakatongwa nayapambe pfumusfuti. Tinobata zveunopedzisira musangano yedu paUnited Nations Square.
Kune vamwe venyu vakaunganawo muNew York vanosanganisirawo veMDC Alliance vari kutoratidzira izvozvi vachiti izvo vada kuti vapuhwe kodzero dzekuvhota vari mudiaspora. Imiwo muri kubatanawo navo here muurongwa hwakadai, takatarisa kuti izvo vanhu veZANU-PF murimowo mudiaspora?
Right, isu tirimo mudiaspora asi seZANU-PF hatiratidziri, nokuti tinoona kuti nyaya yechirongwa chediaspora policy vote hatingi vakanzisparadza vakambotaura iyo ino vhiki vachiti imunoziva kuti Zimbabwe tikatasa panyika dzino dziri pano pasi, kana ukaenda kana the smallest island chongoti kana inonzi the island of Fiji nezvimwe zvima small island, kune vana veZimbabwe vari ikoko. Saka kuti chiti diaspora vote, tinofanira kunge tatarisa kuti tinokwanisa here, tine capacity here yokuti munhu wega wega ari kune nyika dzimwe even dzimwe dzisina kana maembassies edu, dzisina kana dzimba dzeZimbabwe dziriko, vanokwanisa kuzovhota sei? Nokuti hatidi kungoti diaspora vote ishandire vari kuAmerica, kuBritain nokuCanada nekune dzimwe nzvimbo. Ko vamwe vanodawo kuvhota, tinoda vhoti yavo, nokuti kana yaakodziri mwana wese weZimbabwe ari outside Zimbabwe, vana vese vari kunze kweZimbabwe vanofanira kunge vachikwanisa kupuwa mukana uwoyu. Saka zvinhu zvatiri kuti sei government neZambia inova pasi iri kulida, tine maconsideration ati kutati akawanda kuti tinozozvikwanisa here. Kana tatanga cho, chinofanira kunge chiri chinhu chinongwe chichigutsa vana vese veZimbabwe panda zvekuda kutariswa kuti inyatso kuitwa zvakanaka. Ndatiti
mati imi munouya kunoku kuti muwane mukana wekusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, rwendo runo vaMnangagwa havasi kuuya, muchange muchitaura navo sei ivo vari kuZimbabwe?
zvinofidzana neZimbabwe. Kusauya kwamutungamiriri wedu Comrade Mnangagwa, ivo vachati adresa Comrade Mnangagwa pagungano ratichaita, pane pavachati adresa isu sevana veZimbabwe pavirtually. Saka ipapo ndipo pavachati adresa, asi kuvaona physically, aiwa physically tinogona kunge tatadza kuvaona this time, but kuadresa vanomukuru wenyika vari pavachati adresa isu nevanozvidzana neZimbabwe, vanoda kuti Zimbabwe ibudire, vanofarira kuti Zimbabwe inge ichiinda neright direction, vachange vari panzvimbo yakakodzera pavacha adresiwa virtually nemukuru wenyika Comrade Mnangagwa.
Sati Garove zanopiye kumudunhu reNorth America Province, vaRegis Charumbira vachitaura vari parunhare vari muNew York. Tichiri panyaya zviri kuitika kuno kuAmerica, zvizvarwa zveZimbabwe zviri muDMV zviri kusangana nemumiriri weZimbabwe muAmerica, Ambassador Thaddeus Tafirenyika Chifamba. Chinangwa chemusangano uyu ndechekuti Ambassador Chifamba vasangane nezvizvarwa zveZimbabwe paurongwa une mabiko pamwe nemumhanzi. Vanhu vaviri vakafane chirwere cheCovid-19 nezuro, uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafane chirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevaviri 4562, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri 127,632. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nemazana masere nemakumi mashanu 2,930,850, uye vabayiwa nhomba yepiri vainge vasvika pamamiriyoni maviri nezviuru makumi matatu nezviviri nemazana masere nemakumi matatu nemumwe chete 2,032,831. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere checovid-19 chisarambe chichipararira munyika. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kumbomiswa basa kwavakaitwa negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo hakusi pamutemo. VaMafume vakamiswa basa kechipiri svondo rino vachipomerwa mhosva dzekutyora mitemo inobata matunhu. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaMoyo kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo, asi tabata vaMafume kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvakaitwa navaJulai Moyo hazvizi pamutemo, vakazvambarara pamusoro pemurauro. Kuita kwavakaita kungotaridza kuti havadi kuti zvido zveguta zvinge zvichifamba. Tinoona kuti zvavakaita izvi hazvipo muEurban Councils Act, simba racho ravakaita havana kuripuwa nemutemo. Zvinhu zvezanupf zvokungoda kuti makanzuro asashande zvakanaka, vavhiringidze zvido zvevanhu, vakanganise maelections anenge akaitwa nevanhu.
Tiri kuonawo vaMafume kuti izvo vachuchisi vakakwidzawo nyaya yenyu yekudzoka kubasa, vachiti izvo munogona kuvhiringa kuferefetwa kwenyaya muri kupomerwa, munozvionawo sei?
Hakuna kuvhiringidza, nokuti vanga vati mainvestigations apera, mawitness acho hasevenzi pakanzuro. Nyaya iripo ndeyekungotitsvagira zvinyaya nekungotsvaga chero chavabata chokuti vatidzinge patownhouse. Havadi kunge tichifambisa nyaya yavachamisa yokuti vachagadzirisa nyika inoi kuti ive nyika yehuchi nemukaka. Munhu wese ada kugadzirisa, ivo vanenge vachida kumonyorora kuti vanhu vavaviwe, nyika ivave segavakava.
Ukama hwenyu imi sameya weguta reHarare nehurumende hwakamira sei?
Ukama hwekitini negonzo, nokuti ivo vakaruzaka Ona kana munhu waruza pama elections makuti akavaramba zvamuchose vakangowina one councillor asi ndivo vonzi vasupervise. Saka munhu wawakadya hambofe akasupervise zvakanaka. Anotoda kuti uve wiki kuitira kuti usamudya. Vanhu vakakwegura pachiso asi vana vadoko-doko mupfungwa havagoni kushanda nevamwe vanongogona kuputsa hapana chavavaka. Ndosaka nyika isina kana currency, isina kana mabhazi.
Imi mati mapindura here padano rakatorwa nava moyo kwamuri?
Tati tapindura tine 7 days tichange tichipindura nemagweta edu pachinano chinotevera.
Pamuri kumirira kunge muchida kupindura vamoyo muchange muchidzokera kubasa here samiya weharari?
Aiwa, tenge tisiri kudzokera nokuti suspension kana isina kuchallengewa. Inenge iripo isusu tichatevedzera mutemo nokuti isusu kumutemo ndo kwatinotamba nako ndo kwatava tichingofamba watichitsa ipapapa kusvika tadzokera ticharamba tichifamba nawo mutemo totaridza kuti zvavari kuita izvi hazvina maturo.
Zvii zvamungaita vamafume samiya weHarare kuti mushande zvakanaka nehurumende?
Hurumende inofanirwa kunzwisisa kuti nyika yese yese ine opposition, ine ruling party, maguta anogona kutongwa neimwe bato, nyika ichitongwa nerimwe bato. Zvinhu zvinongoshamisa muno muZimbabwe. Asi kune dzimwe nyika vanofambidzana zvakanaka nokuti mvura haivhunzi kuti uri kuzanu here kana kuti kwete. Sewage hainhuwiri MDC kana Zanu PF. Road inonakira munhu wese. Saka pane zvinhu zvatofanirwa kungogadzira muHarare zvinoita kuti vagari vemuHarare chero vachisapota chipi nechipi vange vachigara zvakanaka.
Avo vanga vari meya veHarare vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Hurumende itsva yemuAfghanistan pasi pechikwata cheTaliban yavhara bazi rinoona nezvevanhukadzi ndokuritsiva nebazi rinoona nezvekuzvibata kune hunhu mukati kusaitwa kwezvakashata pamwe neukokeri. Mauto ari kutonga muGini anoti haasi kuzobvuma kumanikidzwa nenyika dzekuWest Africa kuti asiye vaimbove mutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde vachibuda munyika. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Esther Chasi vanova ivo vane sangano rinoshanda nevanorarama neusope.
Sangano redu zvinonzi Global Aid Missions uye sangano redu rinobatsira vana kana kuti vanhu vanorarama neusope. Takatanga muna 2007 tinopa mafuta ekuzora nekuti vanhu vanorarama neusope vanoda mafuta ekuzora nekuti ganda ravo mukaritarisa harina yatinoti melanin inochengetedza kuti vasaruhwe nezuva. Tinopa mahete ekuti vapfeke kunyanya vana vari kuenda kuzvikoro. Kunyange vese anorarama neusope anofanira kunge achipfeka heti yake kana kuti nguwani yake inovhara maziso kuti maziso asarohwe nezuva. Uyezve kana tine hembe dzine maoko marefu ndodzatinonge tichipawo vanhu vanorarama neusope kuti vasarohwe nezuva.
Tinoona kuti mune kliniki iri imomo muHarare. Zvii zvamunowanikwa imi muchibatsira nazvo?
Tinewo kliniki iri imomo muHarare inorapa vanhu vane usope mahara. Kuna chiremba, kune manesa ariko, tine makaunselazi anogara aripo kuti ange achitaura nevanhu vanorarama neusope maererano nezvinhu zvavanosangana nazvo mukurarama. Nekuti tinoziva kuti vanhu vanorarama neusope mukugara kwedu kune vanhu vasingavatambire, saka vanosangana nematambudziko akasiyana siyana.
Ndezvipi zvimhingamupinyi zvamungati zviri kutarisana nemadzimai vanowanikwa ivo vane vana vanorarama neusope?
Dzimwe nguva unoona kana kuti amai vane vana vane usope vanogona kurambwa nababa baba vachiti ah izvi hatizvizive kuti zvinhu izvi zviriko zvakadaika kuti wazobuditsirei mwana muchena ini ndiri mutema otoona amai votoramba vosara amai ivo ndo vakuriritirachi mwana uyaya kana kuti vana vaye wozoonawo futi kana dai maybe kana ari mwana musikana anorarama neusope pamwe odanana nemukomana wake mutema votosvika pakuda kuroorana asi amweni obva kuti ah isi hatingatambiri zvakadai matambudziko anosanganikwa nawo nevanhu vanorarama neusope woonawo kuti kana ari akadzidzawo anotodzidzawo itowo pamwe madhigiri sevamwe asi paanoti atange kutsvaga basa oona basa haauriwane nekuti pane vamwe vakuru vemakambani vasingadi kupinza basa munhu anorarama neusope bato redu reglobal aid missions rinobatsira vanhu vanorarama neusope panyaya dzakadai uye nekungojekeserana mumacommunities kuti aiwo vanhu vanorarama neusope vanhu vakangoitawo sesu kungoti chete havana ruvara rwunge rwatiinaro asi vanhu vanokwanisa kuendawo kuzvikoro vachitodzidza vachitoita zvinhu zvinotobudirira mukati moupenyu kuclinic kwedu madoctors ariko kurapa vanhu ava mahara nekuti unoona kuti vamwe havachengetwa vakuri vachichengetwa uona iwe aita maronda kumeso kana taita skin cancer saka vana chiremba vatiinavo nemanesi vakamirira kuti vange vachivarapa mahara macounselors aripo on site varipo kuti vange vachikurukura nevanhu nekuti munhu anenge apindane nezvinhu zvakawanda zvinhu zvinobata mwoyo oona umwe anenge akadumbirwa nekuti akarambwa nababa naamai kana kuti akarambwa nemurume akasiyiwa nevana saka macounselors atinawo pakliniki ndo anenge achitaura nevanhu kuvabatsira saka hatingorapi chete zvemishonga asi tinovabatsira futi mukurarama
imi mune vana here vanorarama neusope
inini ndakaropafadzwa nevana vanhu vandinoti kana ndichitaura nezvavo ndinoti vatema vairi vachena vairi vekutanga ndivo vatema musikana mukuru nemukomana ndibva ndazoropafadzwawo nemukomana ane usope nemusikana ane usope vana vangu tinongovanda vakadaro ruvara bedzi asi vana vakangofanana kana chivatarisa kana mukuita kwavo kwavanoita vana vakangofanana saka takati tichiita basa rekubatsirana nezvipatara tichipa bato tuma medical supplies mahara takazobva taropafadzwa nemadonations emasunscreen lotions akawanda saka pandakazoberekawo ndaropafadzwa mwana ane usope pandakadzidza kuti kune matambudziko ekushaya kwemafuta kune vanhu vanorarama neusope uye zvinhu ndaakuchidzidzawo nekukura kwakuchita vana vangu kuti aiwo kune matambudziko akawanda anosanganwa nawo kurarama saka izvi zvakazoita kuti titange purogiramu yedu yatakatanga 2009 yekubatsira kana kusapota vanhu vanorarama neusope tichipinda mumacommunities tichitaura nenhaurwa kana tine matambudziko avanosangana nawo saka ndozoita kuti tizopinda zvakadzikadzika munyaya iyi nekuti ininiwo nditore mai vevana saka ndotichiti tichibatsirana mucommunity asi ndiri kuzvirarama zvakati saka vanhu vanofanira kungogamuchira mwana kana auya neusope nekuti hasi zvekusarudza mwari ndo vanotongoti munhu ngaazvarwa akadai tine kliniki irimo muharare pakona paalbion nacameron street inonzi gam clinic kana kuti global aid missions clinic ndialbinism clinic saka vanokwanisa kutiwana imomo muharare mafone number 0242709949-51 vanokwanisa kufona anytime manesi ariko vana chiremba variko macounselors aripo vanokwanisa kutibata vokwanisa kubatsirikana
ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu wemazuva ose, Jonga Kandemiri weStudio 7. Nemusi wechina takaona madzimai ari mumakanzuro emunyika vachisangana muHarare pamwe chete natsachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Priscilla Chigumba pamwewo nemutungamiri wedare reSenate amai Mabel Chinomona vachitsvaga nzira dzekuti sarudzo dza 2023 dzisimbise mutemo mutsva unoti zvigaro makumi matatu kubva muzana zvinofanirwa kuchengeterwa madzimai kana kuti yenganzi women quota vachiti vanenge vachipindane inonzi proportional representation. Mutemo uyu wekuti makanzuro ange aine zvigaro makumi matatu kubva muzana kana 30% zvemadzimai wakapinda mushure mekuwandudzwa kwebumbiro remutemo kana kuti amendment bill number 2. Takanzwawo amai Chigumba vachiti Zimbabwe Electoral Commission ichatsvagawo nzira dzinopanicha mapato anenge akundikana kuteera mutemo uyu kuburikidza nekubvisa mavhoti kusarudzo yemutungamiri wenyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya. Takatanga nekuvabvunza kuti vanoonawo sei nyaya iyi pamwe nematano ari kurongwa kutorwa neZEC.
Chikwadi chakanaka kuti madzimai ange achimiririrwa achisarudzwa vachiwana 30% yavo yekutaurwa sezviri pamutemo. Asi chinonetsa ndechekuti dzimwe nguva nzira dzinosarudzwa mapolitical system shonga anosiyana. Haumanikidzwe kana madzimai acho asipo, zvinonetsa kuti umanikidze mapoka kuti aunze madzimai nokuti vanenge vachishandisa merit. Asi zvakudaro zvakanaka hako nokuti madzimai akati wandei kudarika varume, saka zvityise. Asi handifunge kuti mai Chigumba vangawana mvumo yekuti vange vachipanisha mapato nokuti mutemo ka haushandi uchidaro. Ivo kana vachitaurwa kuti pane mapoka ane mirizhonga nenguva dzesarudzo zvinhu ngazvigadziriswe ichina china kumira mushi, vanenge vachitainamida kuchinja mutemo ende kuparamendi. Saka rwendo runo vanokwanisa sei kuti vachinje mutemo wacho? Saka ndofunga vanenge vanyanya kumanyira mberi ngoro isati yasvika kumunda.
Asi handiti mutemo uripo nechakareva Ngwenya unosungira kuti zvigaro makumi matatu kubva muzana zvinofanira kuchengetwa madzimai.
Chokwadi kuti mutemo uripo jonga, asi zvakufanira kuti pane mutemo wekuti vanakomana nevanasikana ngavaende kuchikoro zvakaenzana. Asi kana vanhu vacho vasipo vari kunzi vane kota vacho, haungaendi uchipinda mumapoka uchiti isai mainanga nekuti vari muboka reichokutorai mabhotsko. Hakuna mutemo ungatora vhoti uchikubvisira vhoti yavhotirwa nomunhu nokuti watadza kuisa mudzimai kuti akumiriri. Saka mutemo unenge uriko jonga, asi zvinonetsa kuti kana vanhu vacho nhengo dzacho dzinofanwa dzinge dzichikwikwidza dzisipo, haungaendi chinhonga uchifonsa mapato kuti aise madzimai nokuti ipolitical process. Zvakanaka hazvo, asi hapana mutemo ungavabvumira mai Chigumba kuti vabvise mavhoti kubva kupresidential election. Vhoti yandaisa inini yobviswa nokuti boka randa nevhoti raratadza kuisa madzimai. Mutemo wakadaro nyakuenda kukoti kumaekunamecha street chonga haudariki.
Tiri kunzwawo kuti dzimwe nyika muAfrica kusanganisira South Africa dziri kutevera mutemo iwoyu dzichiusimbisa. Zvii zvamungataurawo pamusoro penyaya iyi?
Vajonga, pane mitemo mizhinji inotaurwa nana ERC neZSN inoitwa munyika dzakatitenderedza inofambirana nesarudzo, ende mai Chigumba havadi kana kutomboteera mitemo yacho. Maprotokoli chaivo akatonyorwa neSADC ari kuda kuti achiteedzerwa kuti sarudzo inge ingeri pajekerere. Ndingingapainge example because you know so mapato ese muSouth Africa vari kukukidza maloka gavament vanobvumirwa kakuisa maadresi muSABC vachitaura zvavanoda nengo yakaenzana. Asi kuno mapato anopisa abvumirwa. Zvakawanda chaizvo zvinoitwa muZimbabwe zvinokukwidzana nemitemo iri muSADC protocols asi hazvari zvaizvo. Saka ivo mai Chigumba kana vachitsvaga vachivakupa example yechinhu chinoitwa kune dzimwe nyika, sei vachitsvenga maprotocols edemocratic election kana zvichiitwa muZimbabwe? Hakungofanana kumeso kuzora kumeso nemafuta enguruve.
Manga makateerera kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tinenge tichitarisa dzimwe nhau, apo tinenge tichizeya dzimwe nyaya dziri kuitika muupenyu hwedu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. MDC Alliance inobatana nezvizvarwa zveZimbabwe mukuratidzira kuri kuitika pari zvino kumuzinda weUnited Nations muNew York. ZANUPF inounganawo kumuzinda weUnited Nations ichitenda basa riri kuitwa muZimbabwe nehurumende yeZANUPF. Meya weHarare vaJacob Mafume vanoti kumiswa basa kwavakaitwa svondo rino nehurumende hakusi pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voanews.com. voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamask enyunguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko uye chichiriko uraya. Murare zvakanaka vatereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Rechoto, ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soko izika desenda bako VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umanyano wabodokotela uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa engabe ungumzali womntwana kumbe hayi. Nxa kulokuthandabuza, abalisa iGlobal DNA Zimbabwe le-chain of expatriate DNA kufanele avalwe ngoba engabhalisanga uhulumende ngokusemthethweni.
Into ehluphayo lapha yikuthi ukuvumelana kwakhona siyakwazi njani ukuthi indoda lomfazi wavumeleni. Njalo umfazi kancindezelwanga ekuvumeni kumbe kavunyelwanga yindoda, yikho kuhluphayo. Ngakho uthinashina uyabona ngani bavumeleni kanti umfazi ungcindezela.
Isikolo seSigola Primary School esiseSiqhanteni seMzingwane sinikezwa imitshina yakulezi insuku yokungena ebulenjini eyama-computers ngendlela yokuncedisa abafundi.
Siyakhuthaza abafowethu abanawethu abantwabethu abasemazweni ukuthi labo belandele isibonelelo esisenze ngesisimandlovu. Abantwana bathi bengenelisi ukuthi bethole izinto ezinjengabo-phone online learning basalele emuva.
Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kuwona lo msakazo. Umanyano wabodokotela we-Medical Laboratory and Clinical Scientists Council of Zimbabwe uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa engabe engumzali womntwana kumbe hayi. Nxa kulokuthandabuza, abalisa iGlobal DNA Zimbabwe eholwa ngumnumzana Tinashe Mugabe le-chain of expatriate DNA ekhokhelwa ngonkosikazi Tilda Moyo Kariza Mimba kufanele evalwe ngoba kabavunyelwa ukuqhuba umsebenzi lo njengoba engabhalisanga kuhulumende ngokusemthethweni. Umlondo Nozindlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Impumela ye-DNA etholwa ngamankampani la iminyezelwa emsakazweni lakubomabonakude kuhlelo ezivalisa eye-The Closure DNA Show le-Tilda Live Zim Show phambi kwalabo abayidingayo. Umanyano lo uthi amankampani la awabhalisanga kugatsha lwezempilakahle olwe-Medical Laboratory and Clinical Scientists Council of Zimbabwe lolwe-Health Professional Councils in Zimbabwe. Iningi elilandela lezi nhlelo liveze imbono ehlukeneyo ngalolu daba. Omunye walaba ngumnumzana Henry Sithole yena othi impiwo ye-DNA akumelanga iphume kuntathe lezi ndaba.
Into ehluphayo lapha yikuthi ukuvumelana kwakhona siyakwazi njani ukuthi indoda lomfazi wavumeleni. Njalo umfazi kancindezelwanga ekuvumeni kumbe kavunyelwanga yindoda, yikho kuhluphayo. Ngakho uthinashina uyabona ngani bavumeleni kanti umfazi ungcindezela. Amadoda akhanya ayaluthakazelela undaba lolu, kodwa into ekhona yikuthi abafazi abaningi baphina sebevunyiswa ngenkani.
Amazi la agcinelwe ngumnumzana Peter Saini.
Ngokubona kwami mbona kungalunganga ukuthi bevalisho kathinasha ngoba isikhathi sonke lesi kusenzakala bebelokhu bethule. Number two, uthinashe uphoste incwadi ezidefenda lapho esithi yena bebengamtshelanga, bebengamniki i-warning, bebengamniki i-warning ukuthi eminto yena leyo. So meaning they are doing this behind his back without consent. So angiboni mina kufanele ukuthi bevale i company yona leyo kumbeni isithupha anaso esekupractice khonoko.
Kodwa umnumzana Michael Swanda uthi umnumzana Mgabe wenza umsebenzi omuhle ngokuveza amabizo abanikazi abantwana.
Umsebenzi wenziwa nguTinashe Mgabe hayi uyabukeka njalo uyancomeka ngoba singakhangela ukuthi akwenzayo kwenza ukuthi iqiniso liphume lazakale. Ngoba esikhathini esiningi amadoda sihlala siku-disadvantage ngendaba zokuthi kusenesikhathi uyathola ukuthi umuntu usebenzela kashana okwenzakala ezindlini umuntu webe engakwazi. Njalo ziningi izinto ezenzakala ebantwaneni. Lakithi nje esabe sihlezi labo abantu labo mama bethu bona labo abezindlini abayibo abayenza into ezinjengazona le.
Imizamo yokuthola imibono kamnumzana Mgabe ngodaba lolu yehlule, kodwa inkampani yakhe yethule umbiko isithi kayisoze yethuselwe ngodokotela laba ngoba iqhuba umsebenzi wayo ngokusemthethweni. Eminyakeni esanda kwedlula umnumzana Mgabe ubikwa wapha isizalwane seZimbabwe kwele Australia unkosikazi Abigail Pranks impumela eyavela ukuba ayisiqiniso. Unkosikazi Pranks ubikwa watshiywa ngabazali bakhe esanda kubelethwa, wasegcinwa ngabanye Australia, njalo ngemva kokudingisisa wathola ukuthi ayisibo abambelethayo. Ebuzwa ngempumela le, uMgabe wafonela amapholisa esithi abantu abazama ukumbuzisisa ngodaba lolu bazama ukumthumba. Asenelisanga ukukhuluma nonkosikazi Moyo Karisa Mimba ngalolu daba. Ngimeleni Harare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-inthanethi livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 elizweni sebefika phose izigidi ezintathu 2.9 million. Asebahlaselwa yi-coronavirus selokho yaqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu 127,600 wabhubha abedlula inkulungwane ezine 4,500. Embikweni owethulwe izolo, ugatsha lolu luthi umkhuhlane lo ubulele abantu ababili wahlasela abedlula amakhulu amabili 264 ngelanga elilodwa eledluleyo. Kwezenzakala eMelika namuhla, izizalwane zeZimbabwe ezivela emadolobheni eMelika ehlukeneyo zithe gwaqa namuhla eSilver Spring eMaryland edelini lokwamukela umeli wesigodlo seZimbabwe eMelika umnumzana Thaddeus Chifamba. Abaqoqelo umbuthano bathi kuzabe kugidwa, kudliwa njalo kujajulwa kuleli dili. Ngakwelinye icele, izizalwane zeZimbabwe zithi zitshengisele namuhla edolobheni leNew York zisola ezithi ukubhidlika komnotho welizwe ekhaya phambilini kombiko womongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukuwethula emhlanganweni wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly kuleli dolobho ngolwesine. Kolunye njalo udaba, abezomvikela kwele Melika bathi babheke ngelokhozi abalandeli balo owayengumongameli umnumzana Donald Trump abakhangelele ukutshengisela iWashington DC namhla besola ukubotshwa kwabanye babo kulandela ukubhikisha okwaqhutshwa mhlaka 6 kuzibandlela wona lo umnyaka besithi umnumzana Trump waqelibezelwa kukhetho. Amapholisa athi esabela ukuthi kungaqhamuka olunye njalo udlakela phakathi kwabalandeli bakamnumzana Trump labanye abangamsekeliyo. Isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithani unkosazana Sinekiwe Selu Abigail Ndlovu unikeze isikolo seSigola Primary School esisesiqintini semzingwane imitshina yakulezi insuku yokungena ebulenjini eyama computers ngendlela yokuphathisa abafundi. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sanda usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Amakhompyutha la avele kumandlovu abuye ngesikhathi abesikolo lesi sibephelelwe ukuthi baza kwenza njani. Ngabantwana ababhale imhloliso kaGrade 7 ezifundweni ezemitshina yakulezi nsuku ye-Information Technology and Communication Technology, ICT. Isikolo lesi silethwe esikolweni lesi ngobuyemele uNkosazana Ndlovu njalo engumngani wakhe uNkosazana Sithabile Mpedzisi.
Ngimelele usinikiwe Abigail Ndlovu onguye umntwana wesigaba sakosikola, onguye njalo owabona kufanele ukuthi adonate ama-computers esikolo lesi ukwenzela ukuthi abantwana labo bengene kutechnology eyiyo esetshenziswa kulezi zisuku.
UNkosazana Mpedzisi uqhubeke ethi uMandlovu ukubone kufanele ukuthi aphelise isipho sama-computers ngoba efuna ukunika abantwana bemangweni lapho adabuka khona ithuba lokufinyelela emtshineni bangene labo ebulenjini be-internet.
Kufuneka ukuthi abantwana bebale bengekhaya bengena ku-internet besithi research this and that. Wakubona ukuthi abantwana balapha esikolo sakusikola they were disadvantaged. Yikho ke esebuye lecebo lokuthi afakise ama-computers lawo ukuze abantwana labo bengahlaleli emuva nge-education.
Umphathisikolo weSigoda Primary School uMnumzana Vusa Lunga ujabule kakhulu nesipho samakhompyutha lesi.
Lokho kwenziwe ngusisi uMandlovu ngibona nginto enhle. Siyakhuthaza abaphowethu abanawethu abantwabethu abasemazweni ukuthi labo belandele isibonelo lesi senziwe ngusisi uMandlovu. Abantwana abathi bengenelisi ukuthi bethole izinto ezinjengabo-phone, online learning basalele emuva.
Ulinda Mkhonanzi lotatenda Chawoza ngabanye abantwana ababhala ngemhloliso yeGrade 7 lonyaka.
Enjele zapasa hii Katisi, zina funda?
Funda, wala kwenye Lamatis chifu.
Kwa kuna pese le 2 years lina funda, ilibona nizapasa?
Zazama.
Ukhansila siyindebele omele umango wakwesikola kukhansile emzingwane uthi ukuvalwa kwesikolo phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown kudale umonakalo omkhulu ebantwaneni ngoba bengasela okokwenza.
Abantwana abaphambanisekile sibili kakhulu ngoba vele le nto athi uzibona bezenza abantwana phela abantwana sebedakwa bembala abanye sebezijele. So hayi COVID isibulalela abantwana kakhulu ngoba sekuyizisa abantwana abancane bengakafika esayizini ukuthi sebengabadala but ngomumo owathi sikhona sokunjalo abanye bakhona abangasafundiyo but kule nhlelo ze-counseling ade sebebalandelela emakhaya ukuthi nxa bekhona abantwana ababuye esikolo bafunda.
UMnumzana Mthuthuzi Eldlodlo ngumlisa emangweni wakwesikola yena-ke uncome kakhulu ukuthola kwalesi sikolo isipho esihle kangaka.
Ngithanda ukubonga kakhulu ngale nto eyenziwe ngabantwana besigaba abangaphandle kwelizwe ngokunanzelela isikolo sethu ukuthi siphansi kangakanani. Siphinde sibonge lo dadewethu uSesulelo odonete amakhompyutha angu-5 esikolo sakwaSigoda ngoba isikolo lesimbona asikaze sinikezwe amakhompyutha, asikaze sibe lamakhompyutha vele. So kutho ukuthi sisemuva kakhulu.
Kuselinjalo emkhosini munye wokunikezwa kwemitshina yamakhompyutha ebesesikolweni seSigoda Primary School baphinde baba lenhlanhla yokubusiswa njalo ngabenhlanganiso ebunjwa yinzalo yalumango eselizweni laphandle kwelizwe eyeSigoda Foundation Trust abanikeze amabhuku lama-inform kuzifundo eziphuma embonini eziswelayo. UMnumzana Innocent Mkwaji nguye obemele inhlanganiso le.
Ibhuku yafonywa ngabanye abafowethu labodadewethu abafunda khonapha kwesigoda laba ngabantwana besigaba. Yini sasesibona ukuthi isikolo sethu silamanidi abaningi esiwafunayo. Sasesithi njengoba lawo besemazweni lathi sikhona ekhaya lathi singadobho okuncane sizama ukuhlanganisa sihlanganisele abantwana ukuthi labo bancele bancediseke ezifundweni zabo bafunde njalo babe lokusasa enhle ngoba ngivame ukusasa upresidenti angasuka ngaphuma khona kube lodokotela kwesigoda ngoba ukuthi kudelele ngaphansi ukuthi konkona kungakuli imithi ayilethe ukuthi sizokufunda phambili sibo sesizama ukuthi sinesha abantwana abangakwanisi ukuthi banikezwe abazali
kujabule ababalisi kwadumisa abazali kwahlekelela abafundi nezipho ezikuye esikolo sesikola primary school esemangani wenzimane esabalenze ngezansi emandebeleni imeleke istudio 7 yilapha kwesikola igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
One, two, testing. Linga lichona njani testing. Linga lichona njani zilugandaba. Setibana njalo kuhlelo lipuma lendaba lichone lendaba. Igama lami uChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla. Sihlaziya udaba lwama DNA.
Ungabona sokudingwa odna sokulengxabano ingxabano angithi kayiso kwakha izikhathi eziningi ingaphunyuka iphume esandleni ikudilika kwawo umuzi ngakho-ke i-DNA ye imizi ingadilika lami ngiyakubona ngiyakuzwisisa njalo ukuthi okokuqala sithi nangowesilisa usehlale lo mntwana esithi ngowakhe weminyaka ethize kodwa kube sekuvuka okunye besithi hayi kahle ngiyebonisa kuzizazi lezi DNA. I-DNA ifike ithi umntwana kaso wakhe usemkhulisile wamondla wamenzela konke wamhambisa ezikolweni kodwa nakuyana laphana i-DNA isimphika ithi wena ukhulisile wondlile ufundisile kodwa somntanakho angithi kudilika komuzi phela i-DNA nxa isikhomba ubani ubaba akuyena uyise walowo mntwana kutsho ukuthi ukuthembana lapha ekhaya kakuseko uzamthemba njani la endulo nxa kwakukhona kwakunyathezelwa ngobana babejonge ukwakha angithi ukuthi kwakulungile kodwa mbona babejonge ukwakha phela omama labo abakulezi nsuku hhayi iqiniso lihle sibili ukuziphatha kabasaziphathi njengabayizolo
kungakuyikuthi kahle kahle yinto zakathesi yini ezokuthi omama bayaphathela obaba abantwana abangasobabo kumbe kudala kwakwenziwa ukuthi kwakungekho indlela yokuthi umuntu adinge i-DNA yona le
ngombono wami sibili njengomuntu wesintwini angiboni izikhathi eziningi ukuthi khona okwe-DNA esintwini ntwini kuqondile yini kodwa ngibuye ngithi mina hayi izikhathi ziyaguquka la masiko lawo ayaguquka ahambelane lesikhathi nxa zole ngxabano yokuthi umntwana ntwana lo ngokabani sibili engxenye ngolwazi lwakulezi nsuku i-DNA ingakucazulula khona lokho iqede umsindo kodwa ke vele khona ukuya kubo-DNA labo kutho ukuthi kuyabe vele sekulomsindo lapha ekhaya ngithi mina-ke izolo bekungekho konke lokhu ngobuciko langokuhlakanipha kwabokhokho bethu ngaphambilini bathutha lesaga esithi kumbe inkulumo ethi ezalelwe esibayeni ngeyakho babebalekela khona lokhu lanxa babengabe besazi abadala ukuthi kukhona ongahambanga kuhle laphana kodwa angithi phela ozelwe umntwana umntwana kalacala kazilethanga yikho kabadala babesebesithi ukugcina nje ukuthula le mizi imile ezalelwe esibayeni ngeyakho ngoba lawe uyabe uvele udinga ukuthi lapha ekhaya kube lo mntwana njengoba ngisitsho-ke sekuyimhlaba kumbe amasiko amabili ashiyeneyo izolo bekuvele kuzila khonokho bekungakhulunywa kakhulu yikho lanxa umntwana wayengafani loyise kumbe lobani kwakuthi ufana lozibani ole umuntu osegwanda kuthi ufana lomntwana lufana loyise emkhulu ozalwa unina kagugu wakhe enkayi kwakuyindlela yokwakha i-DNA le izasebenza njengoba sesiphila ezikhathini eziguqukileyo umbono wami uthi nxa isetshenziswa kayisetshenziswe ngonanzelelo
njengoba kuthiwa khona phakathi kwabantu abahlanu phakathi kwabantu abalichumi abadinga ukuthi bazi ukuthi ubaba ngubani abayisikhombisa 7 babonakala bengayisibo bobaba kuchoni khona lokho ngokubona kwakho
lokho kulukhona kunzima isindaba pendulo sibili impica badala ukuthi phakathi kwabantu abalichumi abayisikhombisa kuthiwe kayisiboyise balabo bantwana ikufa kwelizwe phela khona lokho ikufa fi kwelizwe kujuda kusela mchato bese ungumasihlalisana sekusemahlangeni kwampunzi idlemini lo lalo wenza akubonayo isibalo leso siphezulu kakhulu asikho ngithula lengxenyeni kumbe kuhafu nxa sebeyisikhombisa phaa kwabantu abalichumi kutho ukuthi vele indlela zokuziphatha kwabantu amanga
lo-ke bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezamasiko ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilani
Siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-MDC Alliance. Sicubungula ukuthi abesifazana labasakhulayo baqhubeka njani ngohlelo lokubhalisela ukuvota.
So we are engaging ama organizations amaningi akulalawa akhangelane ngendaba zama youth akhangelane ngendaba zokuvota akhangelane ngendaba zabomama akhangelane ngendaba ze-community ngoba i-voter registration le i-affecta wonke umuntu kungakhethelekile ukuthi umuntu ngabe so lama-organizations lawo la sisebenza lawo ukuthi labo ngapha balungisa bafake i-pressure ngapha bathi sifake i-pressure abakwanisayo bathatha abantu babo bebancedise ukuthi beyirejista ukuyavota nxa kulabo-transport bona lapha
ungathi iziphi ingxaki elibhekana lazo nxasokufika kwabesifazane
kubomama esikhathini eziningi kule indaba le yokuthi umama uyachada ngithi ethe chadile kunjalo isifongo sesitshintsha kule ku-voters roll ke uyabe kule bizo lelane lakudala engakachadi nama-organization lazawo sabe sibaxwayisa ukuthi khathesi isikhathi sokuthi hambani liyelungisisa udaba lolu lezeji kambe lezisukazeni labo-marriage certificate zeni ngoba kusasa kuzalihlupha kuyasi sesiyakutweni ku-election ngelanga lokuvota besothiwa hhayi ibizo lakho elisekuvota zodalelele ku-i d card akusafanani umama yibo abagcine ontanga akulo omunye umuntu ongakutshela ngokuthi yena mhla abantwana balale bengadlanga abantwana yeni lo mntwana ngamhambisa esikolo athesa umntwana uhlezi endlini kayenzile uthi ukhangele mina lulo banje sele-18 be-20 years ukhangele mina ukuthi ngimthengele ukudla ngimthengele lempahla udubo lonke olwabontanga ngumama olazi ukuthi sifikise umbiko wethu kubontanga siyakwanisa ukuhamba vaya umama mama wena ngohlala lo mntana lo udubo uyalazi so umama ngisuzazama ukhuluma lo mntana akhe bebonisanthi umntana akhe ukuvota and kuzaba le ndaba yonaleyo yokuthi ama-district centers akhathana siyakwazi ukuthi yes ontanga bakwanisa ukuhamba uhamba imango but ezikhathini eziningi omama ukuhamba physically asingeke sahamba ama-distances amade and njalo siyabe sile ndleko eziningi uyabukwazi ukuthi uzasuka ekuseni uhambe kumbe ufike i-distance kumbe 30 kilometers ukuthi uhambe i-reges ngapho uyabe ucabanga ukuthi abantwana bajile ngimba zasala lobani ende njalo ukuthi abantwana basala besidlala so mama usezabona ukuthi angcono ngizidlalele endlini yami ngigcina abantwana bami kulokuthola ngihambe imango le emide kuyarejista ukuvota njalo lapho esikwanisa khona sesibona ukuthi hhayi manzi lama-organizations abomama selandincedise omama laba ngindaba ze-transport
kodwa bona omama labontanga basukumela phezulu yini ukuyabhalisela ukuvota
basukuma yebo but not ngendlela esiyikhangeleleyo kule ndawo yokuthi ikakhulu ontanga uyakutshela ukuthi ukuvota kunceda ngani and uzakutshela ukuthi ndifuna ukuthi ngiyirejista ukuvota ngiyavota ngaphi ngenye inye kono kuti even iveki ama registration centers zao abantu kabakwazi ukuthi angapi akula voter education ekhona ukuthi ngafuna ukuregister ukuyavota kumele uhambe endaweni enje kumele uhambe uthwele lokhu nalokhu nalokhu so akula there isn't that voter education eningi ebantwini so ngenye indaba esibonayo ukuthi ama-youth aswele information and la kokunye babona ukuthi ngendlela izinto ade zihamba ngazo nxa sikhangela ukhetho lonyolo oludlulileyo ukuthi kulokhu khona onokuthize abantu babesithi ontaba besithi kathi vele ngiyavota kuyandisa ngani ukuvota so nathi ithi esingena khona sithi hhayi ukuvota kunceda ngokuthi uyabulungisa ikusasa lakho ukuvota that's the only weapon you can use ukuthi inkinga ohlangana nazo uzokuthi awutholi umsebenzi awuhambanga esikolo wafika lapha adufisa ukufika khona ukuthi inkinga ibingaphi khathesi abantu kule ndaba ye-transport abantu bebabhizi basemalayinini amazuko umuntu uzalayina khathesi ngabo-4 HIS emsebenzini laba balenhlanhla abasebenzayo beze befika endlini ngo-10 ebusuku wena ukuthi ulungisise inkinga zona lezi uqala ngokurejista ukuvota so lathi kunje sokwenza i-voter education
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Ellen Shiriyedenga umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuvota kubandla le-MDC Alliance ebesixoxa laye kuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Wezemculo asizweni usikhosana buhlungu echasisa umculo othi Rasta kungxoxo ayiqhuba le studio 7.
Wena Rasta nyakuthanda ukuba ngudifrenti yakhe ifana leChina
ngasho ukuthi uRasta ifesi yakhe yakumhlophe sibili kodwa ukukhuluma kakhulu njengeChina kodwa ngawumkhandi wathi iChina kodwa enjani yena angakhulumi njengeChina sithi vara 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 akayenzi njengeChina ethi vara vara yena uthi uyabe ukhuluma njengomuntu owudele
pho yena uyabe vele ngubani
ukuthi mina ngangikholisa nje ukuthi amaRasta amanye asimathi ifesi yakho yakumhlophe sibili uphosa ukuthi iChina ibe sengifaka kwingoma ukuthi ukuza usimathi sakhe ukhulukele phansi.
Wena Rasta nyakuthanda ukuba ngudifrenti yakhe ifana leChina kodwa wena ukhulumi njengeChina iChina lithi vara 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 dani makiwa nyalithanda ngoba lithi pimpi isikhwa sakho nasidipu awusikazele kensiyala phaya emzalwa khona lapho esikhosana bheni enkayi bayandithanda dami nyabathanda nikile ngithi benye lapho ekulomuzi wami khona lapho bahamba bantata khona ngizokhethi faya iwuye ngibonga bakokulawayo ngoba babambeni ngiyalibonga bahlonipheki abereke emahofisini ngisokangiisao kumphakamisa khona anya kutanda uchiwa kuti fesi akifana leChina kodwa wena ukhulumi njengeChina iChina lisivara vara 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 vara
lowo ngusikhosana kuhlungu odume ngomculo wakhe othi dlala ntethe kulezi nsuku lapho ubechathisa ngomculo othi Rasta khangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umanyana wabodokotela uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa ingabe ngumzali womntwana kumbe hhayi nxa kulokuthandabuza abalisa i-Global DNA Zimbabwe
Le Jane of Expedia DNA kufanele avalwe ngoba engabhalisanga kuhulumende ngokusemthethweni. Isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Bhilithani unkosazana Sinikiwe Selu Abigail Ndlovu. Unikeze isikola sesikola primary school esesesiqintini seMzingwane. Imtshina yakulezi nsuku yokungena ebulenjini eyama-computers ngendlela yokuncedisa abafundi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.